Chitsauko 9. Saka Jehovah akati kuna Moses, pinda muna Farao uti kwaari, zanzi na Jehovah Mwari wevaHeberu, rega vanhu vangu vaende kunondishumira. Asi kana ukaramba kuti vaende, uye ukaramba uchivatadzisa kuenda, ruoko rwaJehovah ruchauya pazvipfuwo zvako zviri kumafuro. Denda rinoparadza richauya pamabhiza, pamadhongi, pangamera, pamombe nepamakwai. Uye Jehovah achaita kuti pave nemusiyano pakati pezvipfuwo zvaIsraeri nezvipfuwo zveIjipiti. Uye hapana kana chipfuwo chimwe chete chevaIsraeri chichafa. Jehovah akataurawo kuti aizozviita riini achiti, mangwana Jehovah achaita izvi munyika ino. Jehovah akaita izvi mangwana acho chaiwo. Uye zvipfuwo zvemarudzi ese zveIjipiti zvakatanga kufa. Asi hapana kana chifuwo chevaIsraeri chimwe chete chakafa. Farao paakabvunza, akanzwa kuti hapana kana chifuwo chimwe chete chevaIsraeri chakanga chafa. Kunyange zvakadaro, mwoyo waFarao wakaramba wakaoma, uye haana kurega vanhu vacho vachienda. Jehovah akabva ati kuna Moses na Aaron, zadzai maoko enyu nechingai chemubisiro, uye Moses anofanira kuchimwaya mudenga ari pamberi paFarao. Uye chichava guruva rakatsetseka panyika yese yeIjipiti. Chova mamota anoputika pavanhu nepamhuka munyika yese yeIjipiti. Saka vakatora chingai chemubisiro vakamira pamberi paFarao. Uye Moses akachimwaya mudenga. Chikava mamota anoputika aibuda pavanhu nepamhuka. Vapristi vaiita zvemashiripiti vakatadza kumira pamberi paMoses nekuda kwemamota. Nekuti mamota akanga abuda pa vapristi vaiita zvemashiripiti nepa vaIjipiti vese. Asi Jehovah akarega mwoyo waFarao uchioma, uye iye haana kuvateerera, sezvakanga zvaudzwa Moses na Jehovah. Jehovah akabva ati kuna Moses, fumo womuka umire pamberi paFarao uti kwaari, zvanzi na Jehovah Mwari wevaHeberu, rega vanhu vangu vaende kuti vanondishumira. Nekuti iye zvino ndava kuunza matambudziko angu ese pauri, nepavashandi vako, uye pavanhu vako, kuti uzive kuti hakuna mumwe akafanana neni panyika yese. Nekuti kutaura kuno, ndingadai ndakatambanudza ruoko rwangu, ndakakurova nedenda rinoparadza, iwe nevanhu vako, uye mungadai musisipo panyika. Asi ndaita kuti urambe uchirarama nechikonzero ichi, kuti ndikuratidze simba rangu, uye kuti zita rangu riziviswe panyika yese. Uchiri kuzvikudza kuvanhu vangu uchivarambidza kuenda here? Zvino mangwana senguva dzino, ndichaita kuti kunaye chimvura mabwe chikuru kwazvo, chisati chamboitika muIjipiti kubvira pazuva rayakavambwa kusvikira zvino. Saka tumira shoko kuti zvifuwo zvako zvese zviri kumafuro nezvinhu zvako zvese zviri kunze zvipinzwe mukati. Munhu wese nemhuka zvichabatwa zviri kumafuro, uye zvisina kupinzwa mumba, zvichaurayiwa nechimvura mabwe. Mushandi wese waFarao aitya shoko raJehovah, akakurumidza kuisa vashandi vake nezvipfuwo zvake mumba. Asi wese asina kuteerera shoko raJehovah, akasiya vashandi vake nezvipfuwo zvake kumafuro. Jehovah akabva ati kuna Moses, simudza ruoko rwako kudenga, kuti chimvura mabwe chiuye panyika yese yeIjipiti, pavanhu nemhuka, nepazvinomira zvese zvenyika yeIjipiti. Saka Moses akasimudza tsumbe yake kudenga, uye Jehovah akaudza mabhanangana nechimvura mabwe, uye moto wakadzika panyika, uye Jehovah akaramba achinaisa chimvura mabwe panyika yeIjipiti. Kwaiva nechimvura mabwe, uye kwaiva nemoto waipenya mukati mechimvura mabwe. Chakanga chakakura chaizvo. Kwakanga kusati kwamboitika zvakadaro munyika yacho kubvira payakatanga kugarwa nevaIjipiti serudzi. Chimvura mabwe chacho chakarova zvinhu zvese zvaiva kunze munyika yese yeIjipiti kubvira pavanhu kusvikira kumhuka. Uye chakarova zvinomera zvese chikaparadza miti yese yesango. MuGosheni chete maigara vaIsraeri ndimo makanga musina chimvura mabwe. Saka Farao akatumira shoko kuti Moses na Aaron vauye, akati kwavari, iye zvino ndabvuma kuti ndatadza. Jehovah akarurama. Asini nevanhu vangu hatina kururama. Teererai Jehovah kuti mabhanangano aMwari nechimvura mabwe zvipere. Ndichabva ndakuregai muchienda, uye hamuzorambi muri muno. Saka Mozisi akati kwaari, pandinongobuda muguta, ndichasimudza maoko angu pamberi paJehovah. Mabhanangano achapera, uye chimvura mabwe achizorambi chiripo. Kuti muzive kuti nyika ndeya Jehovah. Asi kana muri imi nevashandi venyu, ndinotoziva kuti kunyange ndadaro, hamusi kuzotya Jehovah Mwari. Frakisi nebhari zvakanga zvarohwa, nekuti bhari yakanga yatumbuka, uye Frakisi yakanga yava kutanga kutumbuka. Asi gorosi nesipereti zvakanga zvisina kurohwa, nekuti zvakanga zvichiri kure kuti zvive. Moses akabva abuda muguta achibva kuna Farao, akasimudza maoko ake pamberi paJehovah. Mabhanangana nechimvura mabwe zvikatanga kunyarara, uye mvura yaitsotsoma panyika yakagasa. Farao paakaona kuti mvura yakanga yagasa, uye kuti kwakanga kusisina chimvura mabwe nemabhanangana, akatadza zvakare, akaomesa mwoyo wake, iye nevashandi vake. Mwoyo waFarao wakaramba wakaoma, uye haana kurega vaIsraeri vachienda. Sezvakanga zvataurwa naJehovah achishandisa Mozisi.